nokachamidzika zvikuru nebudikidzo yaitwa kuSupreme Court nhasi mushure mekunge taapila kudare guru tichida kuti marecords ari kuitwa nabachabangu asiri pamutemo adzorwe asi dare raramba
zvamira zvakadai munoti chii pamusoro pemabatirwo aitwa nyaya iyi nedare reSupreme Court
zvoratidza zvatinogara tichitaura kuti dare redu renyika yeZimbabwe harisi kunyatsotonga nyaya zvakanaka zvotingati muchirungu zviri objective zviri fair uye zvinobetsera nyika yese vari kungotonga vakarerekera kudivi rimwe chete zvinova zvataona nhasi mudare reSupreme Court matongerwo aitwa nyaya haana kumira zvakanaka haana kunakira nyika tingati muchidimbu muZimbabwe mutemo chaiwo chaiwo wakunetsa kuenda kumatare kudzedzimhosva kunotsvaga rubatsiro uchiti makota ataramba akamira pachokwadi zvaakunetsa
mungati chii pamusoro pemabatirwo kuitwa nyaya dzinobva kubato renyu reCCC nematare
zvinoratidza kuti makotsi edu anyanya kurerekera kudivi rimwe chete achiita zvinhu akarerekera kudivi rimwe chete zvinova zvinoti zvinhu zvekuti zvinonetsa kuti vanhu varambe vachienda kumatare vachinoisa zvichemo zvavo ndava vakuru vematare eZimbabwe vari kuratidza kuti vacorrupted vava subjective zvavakuita vakungoita vakatarisa ravo divi vakaita vakatarisa divi rezanu pf vanova vanhu vatingati muchirungu vakakepcha tare edu enyika
zvamira zvakadaro muchaita sei
isu sebato reCCC ticharamba takashinga tichirwisa kuti sarudzo dzakaitwa nevanhu zvakaitwa nevanhu musarudzo zviremekedzo munyika yeZimbabwe haikona kuti vanoshandisa makotsi vanoshandisa vanhu vasiri pamutemo kurekola vanhu vachiita zvinhu zvisiri pamutemo zvatiri kuona izvi ticharamba tichirwisa tichienderera mberi tichimeka shuwa kuti we defend democracy muZimbabwe we defend the rule of law we defend vanhu vanenge vasarudzwa vanofanira kunge kuti varemekedzwa nevavasarudza vacho izvozvi zvikutaura nzvimbo dzese dzisina maMPs hadzina munhu akadzimirira hadzina zvatingati muchirungu representation.